kutaurana kwedu kwatachiita ndinodaira kuti ndingade kuti nhasi tainge tine musangano wedare vashandi na employer vedu. So tanga tiri meeting ye bipartite where we were represented by the executive. We also had representatives from other associations, the nurses, the labs, and other associations. We also had that in my representatives, una employer, wanoavana health services board, tangatino zvezvakare, mumiriri weku treasury, wekuhomwe mari yedu, ne mukuru ve human resources community yedu. So musangano wedu wanga unguri musangano wakangoita semusangano wemamwe mazuva ese. Wanga usiri musangano wanga waitwa nekuti unonyaya kuda kutarisira nyaya yekuratidzira kuita machiremba. Asi zvisinei, nyaya yekuratidzira kwemachiremba yambotaurwa mudare racho, ichionekwa kuti inoendeswa sei mberi neplatform iyoyo.
Wamanga mawirirana naye pazvichemo zvenyu kuti zvinge zvichigadziriswa ndiani chaizvo?
Pazvichemo zvedu kuti zvinge zvichigadziriswa, pakange paine ndingangoti minister wedu nhapemin secretary nadeputy minister wedu.
Ko, mukatiudza kuti zvinhu zvakamira sei muzvipatara umu, Dr. Makoni?
Ndinonzwa mwoyo wangu kurwadza zvikuru kutsanangura nekuona nekunzwisisa mafambiro akuita zvinhu muchipatara. Muzvipatara tinoona vanoda kuoparetwa vasingaoparetwi, vanooparetwa vachinga vari anenge aonekwa kuti uyu yatove nyaya yerufu kana kuti orarama here. Ndo vanhu vanenge vachirapwa chete ivavo. Kune vamwewo vanorisewa vachibva kune dzimwe nzvimbo zvakaita sedzinge dziri kure. Asi kana vachinga vasikazinzwa nachiremba havapo, hapana zvavanokwanisa kuita vanotongodzokera vakadaro vasina batsirikano yavawana inonyatsokwesere. Kunozve mamwe mawadhi muzvipatara imomo anofanira kunge achitora vanhu vanosvika 40 kana 50, asi tinoona izvozvi kuine vanhu vairi kana vatatu muwadhi imomo, mamwe akatovharwa, mamwe madhipatimenti akatovharwa.